Hongu dare wa Justice Chitapi Tawanda Chitapi wekwa High Court wakapa mutongo wa matawala wekumbomisa kutongwa kawasikana watatu wawa Honorable Johanna Mamombe sisi Netsai Maruwa na Cecilia Chimbiri wakati ngaombo mire kumira pamberi pedare kutongwa pamberi pa Magistrate Rose Bianca Makwande Magistrate Judge wapa mutongo wekuti chikumbiro cha wakand application kwa yao iri ku High Court ngaitange yatariswa agent chamber application yao yao ari kukumbira kuti magistrate Bianca Makwande wazvite recuse herself kana kuti wabve pakutonga vasikana vatatu ava itange yanzwikwa application iyi yechikumbiro chekuti magistrate Makwande vatange wanzwi vabviswa ichanzwikwa nemusi wa 13 May onova mangwana china kudarira High Court saka tiri kutarisira kuti chikumbiro chavo chicharemekedzwa.
Kozvi zvakapa kuti vatatu ava vawanikwe vachigunun'una nekusabatwa zvakanaka nemuchuchisi pamwe chete namagistrate.
Zvavari kunyunyuta vari kuti mutongi Magistrate Bianca Makwande wanavana kuva independent kana kuti vanenge vatoratidza kuti kune divi ravakarerekera vari kuchema kanyanyunyuta kuti havazokwanisa kuwana fair hearing kana kuti kutongwa mune zvakanaka nekuti pane kakusafara kavainako. Zvinhu zvinotenderwa pamitemo yedu yeZimbabwe. Kana uine kunyunyuta unogona kubvisa chichemo chako pamberi pedare woota upresent mafacts avo kana kuti zvichemo zvako ndozvayaitwa namukoma Alec Muchadahama kudarare High Court. Hongu tinotarisira kuti chichemo chavo chiremekedzwe wamire pamberi pedare pane mumwe magistrate asiri Magistrate Bianca Makwande. Izvi zvakabva panyaya dzaitika gore rapfuura early this year kana kutanga kwegore sezvamunoziva gore rapfuura Johanna Mamombe anga atombo separatwa panyaya dzekutry kutongwa kwakanza achafanira kutongwa pamwe pane vasikana ava. Zvinhu zvavari kunyunyuta zvakare vari kuchema futi zvakare kuti pakamboitika nyaya dzavo munotoziva kutoti pane Johanna paakati ndiri kurwara pfungwa hadzi kusinisa kuita zvakanaka nenyaya yekushungurudzwa. Magistrate iwa wanga watoti hazvina basa izvo ngatiendere mberi nechi nekokutonga. Asi sezvamunoziva mese dare High Court gore rapfuura rakazomisa nyaya iyi kuti asamiswa pamberi pedare uyezve kana kuti uyezve atarisikwanisa kuvaikumbira kuonekwawo nevanoongorora vari independent machiremba zvanga zvarambidzwa. Ndozvimwe zvavari kuchema nazvo pamberi pedare.